of the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gumi guru 9 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuwanda kurikuita vanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid muZimbabwe zviri kutaridza kuti chirwere ichi hakuna kwachati chaenda, uyezve zviri kuratidza kuti panoda basa rakawanda zvikuru rekuti surveillance system yepublic health yemuZimbabwe inge ichienderera mberi.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuramba huchikwira. Varayiridzi voshushikana nemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avakati hurumende yavo haisi kuzombunyikidzwa nezviri kudiwa nevadzidzisi. Masangano evagari vemuHarare nechitungwiza ochema-chema neurongwa hwemakanzuro avo hwekuda kuputsa zvivakwa zvakavakwa zvisiri pamutemo. Sangano reWorld Food Program rinopiwa mubayiro we-2020 Nobel Peace Prize. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa necovid-19 huri kuramba huchikwira zvichitevera kubatwa kwevamwe 32 kana kuti 32 vaine chirwere chine zuro wakare pavanhu 125 kana kuti 929 vakavhenekwa nezuro. Vese vakawanikwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekubuda kunze. Aka ndekekutanga mukati memazuva anodarika masvondo maviri kuti uwandu hwevanhu vane chirwere ichi hudarike 30. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika yose wakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumashano nemumwe kana kuti 7,951. Vanhu vakanga vapona kubva kuCovid-19 kusvika nezuro vakanga vave zviuru zvitanhatu nemazana mana ane 46. Izvo zvakasiya vanhu chiuru nemazana maviri nemakumanomwe nevatanhatu kana kuti 1,276 vachiri kurwara. Uwandu hwevanhu vafa wakaramba huri pamazana maviri nemakumaviri nevapfumbamwe kana kuti 229 sezvo pasina munhu akashaya nezuro. Matunhu akawanikwa vanhu vaine chirwere ichi anoti Ulawayo iyo ine vanhu vapfumbamwe, Harare ine vanhu 10, Mashonaland East ine vanhu 6 nemashonaland West ine vanhu 9. Dunhu reMashonaland Central harina kana munhu mumwe chete ari kurwara nechirwere ichi pari zvino, kuchitiwo dunhu reHarare ndiro dunhu rine vanhu vakawandisa vanosvika chiuru nezana nemakumaviri nevapfumbamwe kana kuti 1,129 vari kurwara kusvika nezuro. Nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashanu vanoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vakabatwa vaine chirwere ichi kunoratidza kuti chirwere chichakadzika midzi munyika. Dr. Nyashanu vanoti veruzhinji vanofanirwa kuramba vachizvidzivirira kubva kuhutachiwana hunokonzera chirwere ichi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kuwanda kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid muZimbabwe zviri kutaridza kuti chirwere ichi hakuna kwachati chaenda, uyezve zviri kuratidza kuti panoda basa rakawanda zvikuru rekuti surveillance system yepublic health yemuZimbabwe inge ichienderera mberi. zvinenge zvichida kuti hurumende inge ichitewera kumarural areas kwakaenda vanhu. Iye zvino vanhu vapararira munzvimbo dzese, saka chirwere ichi chakukwanisa kungowanikwa pese pese. Saka kukwira kwachiri kuita kuri kutaura kuti vanhu vanacho chirwere chirimo muwani imomo, uyezve panofanira kunge pachiitwa aya tinoti interventions kana kuti zvidziviriro zvekuti chirwere ichi chisatapukira mune vanhu vakawanda.
Kune nzvimbo dzakamboziviswa dzakaita seHarare neBulawayo dzichinzi ndidzo dzawanda vanhu vane chirwere ichi, anganzi pachirungu mahotspots. Muri kuona here hurumende iri kuita zvinogutsa mukuvheneka vanhu munzvimbo idzodzi dzinganzi mahotspots?
Ndinofunga kuti muZimbabwe hazvisi kunyasa kunge zvichifamba mune mazvo, nekuti kana tisina surveillance system yakanaka yekuti tinenge tichikwanisa kuzenge tichitevera vanhu vanenge vabatwa nechirwere cheCovid, nekuziva zvekuti panopinda nevanhu vachibva kunyika dzakasiyana-siyana ndepapi, zvinoita kuti zvinge zvichinetsa pakuzoti tinge tichiziva kuti ndiani anganga achitestwa. Asi chinofanira kunge chichiitwa chaicho ndechekuziva iye zvino kuti nekupinda nekufamba kwaita vanhu vachipinda muZimbabwe, Minister of Health inofanira kunge ichiona kuti iri kutevera kunzvimbo dzese, hapasisina maselected areas. Asi zvevanenge vachifanira kunge vachiona kuziva kuti panopinda nevanhu ndepapi, uye zvevanhu ava vachionekwa kuti kwavabva vabva vavhenekwa here, kana vabva vavhenekwa vasina chirwere ndizvozvo, kana paine matests anenge achiitwa anga achiitwa nemazvo.
Zvii zvamungakurudzira kuti veruzhinji vaitewo mukudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19?
Chinofanira kunge chichiitwa ndechekuti prevention systems akafanana nekupfeka mamask, akafanana nesocial distancing, akafanana nekunge vanhu kana vakaungana vasange vakanyanya kuungana vari padyo napadyo. Zvese izvi zvinofanira kuramba zvichitaurirwa vanhu vachidzidziswa neye yatinoti health promotion, nekuti iye zvino kuwanda kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere kutotiratidza kuti chirwere ichi chichiriko, chiri kupararira muvanhu.
Vanga vari Dr. Matthew Nyashano, vanove nyanzvi mune zveutano, vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain, vari parunare kwakare kuBritain neStudio 7. Zvichakadaro, Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kutevera chirwere ichi pasi rose inoti pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu nematanhatu nezviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvinomwe, kana kuti 36,577,000 vabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vanodarika 1,062,000 vafa nacho. MuAmerica umo mune vanhu vakawandisa vabatwa neCovid-19, vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana matanhatu nezvipfumbamwe, kana kuti 7,609,000 vabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vanodarika zviuru mazana maviri negumi nezviviri, kana kuti 212,000 vafa. Varairidzi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutambisa nguva yavo vachityisidzira varairidzi vasiri kuenda kumabasa. Varairidzi ava vanoti dai vaMnangagwa vatsvaga nzira dzekugadzirisa dambudziko remihoro rakatarisana nevarairidzi munyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Varairidzi vakawanda vanoti vari kukatyamadzwa zvikuru nemashoko emutungamiriri wenyika vakataura kwamutare vachiti hurumende yavo haizobvumi kumanikidzwa kuita zviri kudiwa nevarairidzi, vakati vasiri kuenda kumabasa vachanyimwa mihoro yavo. Mutungamiriri werimwe remasangano anomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, Dr. Takavafira Shou, vati hurumende ndiyo iri kutombunyikidza varairidzi nekuvamanikidza kuti vaite zvisingagoneki. Vazvowo vati nyaya iripo ndeyekusakwana kwemihoro, nekudaro hurumende inofanirwa kugadzirisa kuti varairidzi vawane mari inoita kuti vararame, pamwe nekukwanisawo kuendesa vana vavo kuzvikoro.
Varairidzi varingoti mari iyoyo haikwanisi kuti vakwanise kuti vaende kubasa kwavo. Vane chidokwadokwa zvekuti vaende kubasa, asi mari haikwani yekuti vakwanise kunge vachienda kubasa kwavo. Zvikuru sei maschool fees akakwira akuita ma 26,000 to 60,000. Saba wano wala hizi, anuwa tida kutuwa wano iyo wabereki. Wanawa wangaenda kushikoro sei, iyo wajitandira 3.6.
Vachipindura panyaya kuti hurumende haina mari yekupa varairidzi vazvowo vatiwo zvinovashamisa kuti vamwe vashandi vehurumende vakadai semasoja nemapurisa vari kutambira mari yakawanda kudarika varairidzi. Vazvowo vatiwo hurumende ngaise pachena mari dziri kutambirwa nevashandi vese vehurumende vachiti hazvibatsiri kuti vamwe vashandi vehurumende vanotambira mari yepamusorosoro vamwewo vachitambira mari isingakwani kuti vachengete mhuri dzavo.
Kana pata kunofunga kuti varairidzi vanoda mari dzakawanda, isu tinochallenja hurumende kuti iproduce masalaries anotambirwa nemunhu wese, kubva kuna president kuenda macabinet ministers kuenda kumamps kuenda kumateacher kuenda kusvika kuna groundsman. Zvingaitawo here kuti groundsman wapachikoro anotambira mari inopfuura yaticha?
Munyori mukuru musangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaRobson Chere, vati chero vakanyimwa mari nekuti havasi kumabasa hazvina musiyano wakanyanya sezvo mari yacho yavari kutambira iri shoma shoma zvichienzaniswa nemari inodiwa kuti munhu ararame pamwedzi wega wega.
Chimiro chakaita muzvikoro zvedu ndezvekuti varairidzi vari kuda mari kuti vakwanise vachidzidzisa nekuti varairidzi havana mari inokwanisa kunge vachienda kumabasa, nekuti hazvina zvazvichachinja kuti vataura kuti vasiri kuenda kumabasa havasi kupiwa mari, nekuti mari yacho vari kutopiwa yakangofanana nekusapiwa mari. Saka isu ticharamba takamira ipapo pakuti varairidzi ngavange vachiwedzerwa mari.
Mutungamiriri weZimbabwe Teachers Association vaRichard Kundani vatsinhirawo vachiti varairidzi vane chido chakanyanya chekuenda kubasa, asi vakati hazvibatsiri kuvati vaende kumabasa ivo vasina zvikwanisiro zvakakwana zvinoita kuti vaveko. VaGundani vatiwo vakazvipira kuita musangano nemutungamiriri wenyika kuitira kuti vanyatsovaonesa zviri kusangana nevarairidzi.
Semusangano weZimbabwe Teachers Association takazvipira kuti tiite nhaurirano dzinosanganisira kana nehighest ofisi yapurezidendi venyika, tichivapawo umbowo hwokuti pasi apa pakambomira sei.
Varairidzi vanoti vanoda mari dzemihoro dzinoenderana nemadhora mazana mashanu nemakumi maviri emari yekuamerica, uye kuti kuzvikoro zvese kuiswe urongwa hunobatsira kudzivirira kutapuriranwa kwechirwere checovid-19 kuti utano hwavo nehwavadzidzi huchengetedzwe. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa kuti tinzwe divi ravo pamashoko ari kubva kuvarairidzi. Vachitaura kwaMutare neZuro mushure mekushanyira nzvimbo dzakavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai kuChimanimani, vamunangagwa vakati hurumende yavo haizobvuma kumanikidzwa kuita zviri kudiwa nevarairidzi, vakatiwo vese vari kuramwa mabasa vachasheya mihoro yavo. Asi masangano evarairidzi ari kuramba akatsika madziro achiti hurumende inofanirwa kutanga yagadzirisa zvichemo zvavo kuitira kuti vadzokere kubasa. Vana Sorojena vareremo hapwa dzemakomo vakasiya vataura kuti panorwa mikono uswa ndihwo hunokuvara. Ichokwadi sezvo kunetsana kwehurumende nevarairidzi kuri kuvhiringa dzidzo yevana vechikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Masangano anomirira vagari mudunhu reHarare reMetropolitan vari kupikisa chirongwa chemakanzuru ari mudunhu iri chekuputsa dzimba nemabhizimusi zvinonzi zvakavakwa panzvimbo dzisingabvumidzwe. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Zvichitevera chiziviso chayakapiwa nehurumende chekuputsa dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo, kanzuro yechitungwiza neZuro yakazivisa kuti ichaputsa zviuru zvedzimba nemabhizimisi mimisha yakawanda inosanganisira St. Mary's, Seke, Zengeza nemimwe. Dzimwe dzedzimba dzichaputswa ndeidzo dzakavakwa panzvimbo dzakaita seMacheke Square kuSt. Mary's, dzimba dzakavakwa kuseri kweSt. Mary's Police Station nedzimba dzakavakwa pamatoro ari pedyo nenzvimbo inoyuga vanhu kuSt. Mary's kwekare. zvakare. Muzvare Alice Kuveyave, Chitungwiza Residence Trust, vaudza Studio 7 kuti vachapikisa zvakasimba urongwa hwekanzuru vachiti zviri kurongwa izvi hazvisi pamutemo.
Zvekare tichitasa bumbiro remutemo rinorambidza nyema illegal suspicious illegal demolitions ngoti kwatiri vagari ari illegal nekuti dzimba idzi hadzina kuvakwa hadzina kuvakwa nezira hadzina kuvakwa marimwe zvinhu dzimba dzine makore dzakavakwa ende kanzuro yaiona kunyange velocal government vaiuya kuno vachipfuura vachiona dzimba idzi dzakavakwa nhasi munhu wongofuma achinzi takukupwanyira pasina notisi.
Muzvare Kuveya vati kunyange hazvo kanzuro yavo yakazivisa nzvimbo dzichaputswa dzimba nezuro, kanzuro iyi yakatotanga kuputsa dzimba.
Vakatotanga takatokuma tichiona kwatotangwa kudistroya Saturday izvozvo handikutotaura izvozvo pamakoni pari kutodistroyiwa izvo.
Sachigaro veHarare Metropolitan Residence Forum vaMavela Skumalo vati vari kupikisa urongwa hwekanzuro uhu.
Sakawo hatina chete kungotaura nemagweta edu, tabata nawo zvakare nevakasano chibata chigaro chatown clerk vanonzi mai Matrona zvakarewo tikataurawo na development coordinator amai Chisango tikawirirana kuti tiitewo musangano musi womuvhuro wechimbi chimbi wekuonesanawo kuti chirongwa ichi chiri kubva kupi, chine zvinangwa zvei, zvakare tingabatsirane sei kuitira kuti toita yatingati pachirungu win-win situation, pasawane vanoluza pasawane vanohwinawo. Zvakare
vakumalo vativo vanoshamisika kuti pave neurongwa hwekuputsa dzimba asi pane mutongo wakaturwa nedare repamusoro unorambidza kanzuro yechitungwiza kuputsa dzimba idzi muna 2017.
Saka hongu tinoziva kuti nguva yafamba kwafamba makore anokwana kuita matatu kubva muna 2017 asi dare richakamira ipapo nekuti nyaya iyi haisati yaenderera mberi yapinda mumatare. Guta richitungwiza rikapiwa mvumo kuti rienderere mberi maringe nei nekupunza dzimba idzi.
Kanzuro yeHarare iri kuronga kutanga kuputsa dzimba dzakavakwa panzvimbo dzisingaite nguva pfupi inotevera. Meya veHarare vaJacob Mafume vati vanhu havafaniri kuvaka pese pese zvisina mvumo yekanzuro uye dzimba dzinovakwa pasingakodzeri dzichaputswa.
Isusu tinoda kuti panenge pari raiti hapaputswi, asi panenge pakaitwa zvisiri pamutemo pakaitwa musengabere panoita nyaya.
Dzimba dziri kuputswa ndeidzo dzakavakwa pamatoro, nzvimbo dzaifanira kuvakwa zvikoro, machechi nezvimwe, dzimba dzakavakwa pasi petambo dzemagetsi nezvimwe zvakadaro. Mushandi mukuru mudunhu reHarare, Provincial Development Coordinator vatafadzwa Muguti, vakaudza makanzuro eHarare nechitungwiza masvondo maviri apfuura kuti anofanira kuputsa dzimba dzese nemabhizimisi akavakwa panzvimbo dzisingabvumidzwe, vachiti vanhu havafaniri kungovaka pese pese. VaMuguti vanoti nyaya yekuvaka pese pese mumaguta inofanira kupera zvisinei nekuti munhu anobva kubato ripi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Sangano reWorld Food Program rapiwa mubairo wegore rino weNobel Peace Prize senzira yekuremekedza mabasa ari kuitwa nesangano iri mukupa vanhu chikafu pasi rose. Vachizivisa nezvemubairo uyu, komiti inopa mubairo uyu yeNorwegian Nobel Committee yati iri kupa mubairo uyu kuWFP sezvo yashanda zvakasimba mukuona kuti vanhu vane nzara vavana chikafu munguva ino yechirwere cheCOVID-19 icho chiri kubata vanhu vakawanda pasi rose. Sangano reWFP rati mubairo uyu unopa rudadiso uye mucherechedzo kuvashandi vesangano iri vari kubatsira vanhu vanodarika 100 remamiriyoni nechikafu pasi rose. Mutauriri weWorld Food Program vaThompson Piri vati sangano ravo riri kushanda munyika makumi masere nesere pasi rose uye zhinji dzacho hadzina kugadzikana. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations Refugee Agency rinoti riri kumhanya-mhanya zvikuru kuitira kuti ribatsire zviuru nezviuru zvevanhu vemuDemocratic Republic of Congo vari kutiza kurwisana kunotyisa nekuurayiwa kwevanhu mumatunhu ari kumabvazuva kwenyika iyi anoti North Kivu neIturi. Zvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana zvevanhu vemuDRC mamiriyoni mashanu nechidimbu havasina pekugara. Vanhu vari kupinzwa munhamo iyi nekurwisana kuri kuitika muNorth Kivu neIturi. Mushure mekunge mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaisa mashoko paTwitter yavo vachiti mauto ose emuAmerica ari muAfghanistan anofanirwa kudzoka kumusha gore rino risati rapera, vakuru vakuru vemauto vanoona nezvekudzoswa kumusha kwemauto ari kunze kwenyika hapana kana ati ataura nezveurongwa hwavaTrump. Nguva yatarwa navaTrump iri pedyo zvikuru nenguva yanga yatarwa nehurumende yavo, uye zvinonzi vakuru vakuru vemauto paPentagon vari kunetsekana zvikuru nezvichakonzerwa nedanho ratorwa navaTrump iri. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupika majeri ekugoswana zvinonzi hazvisi kutora mukana wekuti zvinopikira kuZimbabwe sezviri muchibvumirano cheZimbabwe neBotswana. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vakaiswa mumusi vaudza Studio 7 parunaro kuti hakuna chizvarwa cheZimbabwe kana chimwe zvacho chakaita chikumbiro chekuti chidzoswe kumusha kubva pakaitwa chibvumirano ichi mwedzi mipfumbamwe yakapfuura.
Kubva patakaita chibvumirano ichi mwedzi mipfumbamwe yapfuura hakuna chizvarwa cheZimbabwe kana chimwe zvacho chakaita chikumbiro chekuti chidzoserwe kumusha kunopika jere.
Vamusi vati Botswana yanga yakatarisira kuti chaderedza uwandu hwevanhu vari mumajere enyika iyi kuburikidza nechirongwa ichi.
Tiri vebazi rekudzivirirwa kwenyika nezvemutemo. Shuwiro yangu iri kuti tideredze uwandu hwevanhu mumajere edu kuburikidza nechirongwa ichi.
Kune zvizvarwa zveZimbabwe chiuru chimwe chete nemazana manomwe nezvinomwe zviri kupika munyika iyi, kwotiwo mazana mashanu nevatatu vakamirira kutongwa kwemhosva dzavo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mujeri muBotswana chisina kuda kudomwa nezita racho chinoti majeri muBotswana akanaka kupikira zvichienzaniswa nemajeri ekuZimbabwe.
Eya, ndiri inini ndingasada kuti ndiende kucherere kumusha ndekuti panguva ari zvino zvinofanana nemishonga chikafu. Iyo government pachayo iri kutadza kuti ikwanise zvimwe zvinhu zviri simple. So kana taisusu manje taakujeri kune zvirwere zvakawanda, naivo vanhu vacho vanenge vari maprison havasi kurarama zvakanaka. So chiichi chaita kuti isusu tirarame zviri nani kasi kuimwe nyika zviri nani.
Mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice Fatendai Mbofana vaudza Studio 7 kuti kubatwa senhapwa kunoitwa vasungwa mumajere emuZimbabwe ndiko kuri kuita kuti varambire mumatirongo eBotswana.
Majeri emuno munyika haiti kugara vanhu. Majeri emuno munyika haakodzeri kuti agare kana mhuka dzvadzo zvezvipfuwo. Tinotoona veSPCA vangatomhanye-mhanye kuti muri kushusha mhuka idzi nyangwe dzakaiswa majeri akaita seatinawo muZimbabwe. Ndo uchapupu hatiri kuudzwa nevari kunge vapedza nguva vari majeri muZimbabwe. Saka handionini pane munhu chaiye angabve mujeri kana rekuBotswana kana rekuSouth Africa kwavakatogarawo zviri nani zvinokodzerawo nekodzero.
Vambofana vanoti kupinda mujeri remuZimbabwe kunochisa nokuti hakuna zvinhu zvinodikanwa kuitira kuti utsanana neupenyu hwevasungwa huchengetedzeke.
NeCovid yanetsa, chero pasina Covid handingadi kupinda mekuti pekurara chaipo panonetsa. Apa uri kurumwa nenda, apa pekugeza chaiyo kana pekurasawo kekuzvibatsirawo kurasa mvura chaiyo kana kudii hapana, hapaiti. Ndoti ndosiya hangu kwandakavharirwa kuBotswana kundoti ndiisei ikoko, aiwa dzinenge dzatorashika njere.
Vachitsigira mashoko avambofana mumiriri wezenge zaWest Munational Assembly uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala avo vakabuda mutirongo munguva pfupi yapfuura mushure mekunge vabvisiswa mari yechibatiso vanoti majere emuZimbabwe haana zvekudya zvakakodzera uye magumbeze ekufuga. Munanyema vuvu gorerino sangano re Human Rights Watch kuchamembe kwa Africa rakaburitsa gwaro richikurudzira hurumende yava Emerson Mnangagwa kuti ichengetedze kodzero dzevasungwa munyika. Studio 7 anaukwanisa kubata gurukota rinoona nezvemajeri vaZiambi Ziambi kuti tinzwe divi rao panyaya iyi sezvo vanga vasiri kubatika panharembozha yavo. Muna chuwabvu gore rino, Zimbabwe yakaburitsa vasungwa chiuru nemazana mashanu senzira yakuderedza uwandu vasungwa vari mumajeri emunyika. Pari zvino, Zimbabwe ine vasungwa vanodarika zviuru makumi maviri, asi ichikwanisa kuchengeta vasungwa zviuru gumi nezvinomwe chete. Izvo zviri kuita kuti vasungwa vagare vakamanikidzana munguva ino yechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatino kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Maswira sei vatere vesodo 7. Ndinoitwa Chirandunduru Cape Town. Chekutanga ndotaura pamusoro pana maikupi avo. Kuti haana maikupi chimboitai zvamuri kuita izvozvo izvo. Ndizvozvo chaizvo chaizvo. Maizvo zvima kunyatsoratidza zvamuri zvino. Takuchikuonai takambotanga tichifunga kuti dzimwe nguru ehe muri kurwira zita nekuita sei. Pati zvino machinyatsoburitsa zvamuri chaizvo chaizvo. Takuonai manje. Haiwa manje zvamaita izvo hazvimbozofa zvakachinja moyo yedu ba. Tinoziziva magumo azvo nezano PFU yekuti magumo azvo anomira zvakanaka. Uye ndinokurudzira vana veZimbabwe nekuda kwechirwere checoronavirus ichi kuti ngatingorambei tichipfeka mamaski ati sezvatengoita mazuva ese, bhozi chirwere chacho haisati chapera ini chinogona kudzoka zvine simba. Saka ngatisavarairwe ba, ngatingoramba tichiita zvataingoita kubva pakutanga. Ndatenda hangu.
Kuti mavelazi maswera sei, ndimukoma Donald Mambo Rustenburg. Ndoda kubvumirana zvangu na Honorable Lillian Timvius. Ndo vanhu vakanga vavhotekwa zviri pamutemo. Kuita madira tivhange aitwa naTokozani Kupe. Asi apa mukatasa kuti Zegi inofanga kunge ichipindura mufunzo. Nokuti vachamisa vakanga vakamirira bato reMDC Alliance pabalot paper. Tokozani Kupe akanga amirira bato rake. Saka ivo vakuzoti kwai MDC Alliance haisi party. Vakuda kuzama kuti kudini nokuti vanhu vanga vari mabalot vanga vari mazita maviri anga ari pabalot paper 1. Saka Zeki apa anofanga kudanwa kuti ipindure mubvunzo uyu kuti vakazvifambisa sei. Nokuti Zeki inotova nenyaya inofanga kupindugwa kuchekesera vanhu kuti zvakafamba sei. Kuti ivo vanoti harisi bato MDC Alliance. Asi pabalot paper rakanga riripo rakamirirwa nomutungamiri ainzi Vachamisa. Tokozani Kupe anga akamirira bato rake pabalot paper. Saka chii chakaitika ipapo?
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kuitika munyaya yechirwere cheCOVID-19 munyika nepasi rose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Varayiridzi voshushikana nemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avakati hurumende yavo haisi kuzombunyikidzwa nezviri kudiwa nevadzidzisi. Masangano evagari vemuHarare nechitungwiza ochema-chema neurongwa hwemakanzuro avo wekuda kuputsa zvivakwa zvinonzi zvakavakwa zvisiri pamutemo. Sangano reWorld Food Program rinopiwa mubayiro we-2020 Nobel Peace Prize. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@viewwenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.viewweshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 9 kuMfumfu 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
sikhangelane lomkhuhlane osumemetheke umhlaba wonke. Nxa sikhangele lomkhuhlane we-coronavirus, sikhangele lamazinga asenzakale kwelethu lele lakithi lokubana wonke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imask.
Lanxa inani lasabetholakale bele-COVID-19 eZimbabwe libonakala lisehla njengokubika kwabogatsha lwezempilakahle, ingcwethi zithi uZulu kumele aqhubeke ezivikela.
Umungameli welizwe kumele alungise indaba yeholo lababalisi, abaholise imali enileyo nothi ubayethusela. Kathesi kulama videos abantwana abayenza ukungezwa ezikolweni, ama videos ankona circulate ku social media ngoba akula ababalisi ezikolweni.
Ababalisi basole amazwi kamongameli Emerson Mnangagwa awukuthi uhulumende kasoze abanjwe ngamandla ngabakhalala umsebenzi ukuthi abengezelele iholo, njalo kuzahlawulwa labo abaya emsebenzini kuphela. Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu lomculo elizibiza Top Kings elibunjwa ngamajaha amabili abadabuka eVictoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lanxa inani lasabetholakale bele-COVID-19 eZimbabwe libonakala lisehla njengokubikwa kwabagatsha lwezempilakahle, ingcwethi zithi uZulu kumele aqhubeke ezivikela. Sebezinkulungwane phose eziyisichiyangalombili 7,951 asebefunyenwe belegcikwane leli elizweni jikelele, kwasila abazinkulungwane ezidlula eziyisithupha 6,446 labulala abedlula amakhulu amabili 229. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abantu abedlula isigidi lengxenye 1,537,669 labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lasikhombisa 37,392. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amathathu lasithupha 36,577,872 ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi 1,062,677. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba.
Lanxa leli nani elethulwa ngabugatsha lwezempilakahle liveza ukuba liyehla inani lasebefunyanwa bele-COVID-19 eZimbabwe, ingcitshi zezempilakahle zikhuthaza uZulu ukuthi aqhubeke eziphatha ngonanzelelo olukhulu, anganyengwa yilezi nombolo ngoba umkhuhlane usabhahile ebantwini. UDokotela Garishaba usebenza ezimele uthi kumele uZulu ahlale elandela iziqondiso zokuzivikela ukuthelelwa lezigcikwane nokuhlanzeka ezenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, iWorld Health Organization.
Sikhangelane lomkhuhlane osumemetheke umhlaba wonke. Nxa sikhangele lomkhuhlane we-coronavirus, sikhangele lamazinga asenzakale kwelethu lele lakithi lokubana wonke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imaski. Imaski inceda ukubana singathelelani lowo mkhuhlane, ngoba lo mkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela, nxa umuntu ethimula, kumbe lanxa sikhuluma. So okuhle ukubana sonke lapho sihamba khona sibe sigqoke amamaski.
Lokhu kusekele ingcwethi yezempilakahle owake waba ngumphathi ntambo wezempilakahle kuhulumende womanyano, uDokotela Henry Matsore.
This really calls for all citizens to take more precaution.
Kumele uZulu wonke alandele indlela zokuvikela umkhuhlane lo. Kumele silandele indaba zokungaminyezelani, ukugeza izandla ngesepa, lokuzama ukuba abantu bangabuthani ngezikhathi zonke.
Avoiding traveling unnecessarily in town or in the villages.
Embikweni abethule enkundleni yokuxhumana yeTwitter, abogatsha lwezimpila kahle bathi lanxa lezi nombolo ziveza ukuthi selihlasela ukunganeno leligcikwane eZimbabwe, ngakho ke bakhuthaza uZulu ukuthi aqhubeke elandela iziqondiso zikahulumende zokuvikela lokumilana lalo ezizo ezethulwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, iWorld Health Organization WHO. Ungasondelani duzane laduzane i-social distancing, ikakhulu emabhasini, emikambo lasemsebenzini ehlukeneyo. Inhlanganiso ye-WHO yona ithembisa uZulu ukuba izathola imithi yokuvikela lomkhuhlane ekupheleni komnyaka, loba nje ingcitshi zezempilakahle zikhuthaza uZulu ukuba aqhubeke elandela okuthiwa ngabezempilakahle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ababalisi sebesole amazwi kamongameli Emerson Mnangagwa awokuthi uhulumende kasoze abanjwe ngamandla ngabakhalala umsebenzi ukuthi abengezelele iholo, njalo kuzahlawulwa labo abaya emsebenzini kuphela. Ababalisi bathi bafuna ukuhola amadola ngamakhulu amahlanu lamachumi amabili ngedola leMelika i-$520 kumbe ehambelanayo, kodwa uhulumende uthi kasoze enelise lokho ngoba sekulemali yelizwe. Izikolo zivulwe kumaviki amabili edluleyo, kodwa inhlanganiso yezitshiyeneyo zababalisi zimanyene zathi amalunga awazo engayi ezikolo lapho kulotshwa imihloliso uhulumende aze azibhadale imali enelisa ukubaphilisa. Sixoxe lomnumzana Nation Mutsitirwa, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni, e-Amalgamated Rural Teachers Association, ngalolu daba.
Uhulumende engekela ukuholisa ababalisi abahlulekileyo ukuthi babe semsebenzini ngoba abala mali. Siyahamba ema-courts ngoba ababalisi laba abazikhethelanga. Uhulumende nguye uyenza ukuthi ababalisi laba bangayi emsebenzini ngoba abaholisi imali enileyo yenza ukuthi babe semsebenzini. So siyahamba ema-courts ngoba kuyabe kungekho emthethweni ukuthi ayekele ukubaholisa imali. Ukuyethusela ababalisi akusoze kuyenze ukuthi bathole imali njalo babuyele emsebenzini. Umongameli welizwe kumele alungise indaba yeholo lababalisi, abaholise imali enileyo, not ukubayethusela. Kathesi kulama videos abantwana abayenza ukunyezwa ezikolweni, ama videos ankhona circulate ku social media ngoba akula ababalisi ezikolweni. Lokho kokuthi ababalisi abangekho emsebenzini abasoze bathole iholo labo, akuko emthethweni, noma bengathi abasoze bathole imali yankhona, kuyafana ngoba imali esiyiholayo vele akula lutho.
Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Matema simzwile sithi ababalisi abafika phose 29% bayaya ezikolo, njalo bayenelisa ukuthi beqhube imhloliso. Libona ingani labo abahambayo bengenza ukuthi ukukhalala wena umsebenzi kungaphumeleli na?
I-30% yababalisi laba ikhulunywa ngumphathintambo wezemfundo, kayisiyo isezikolweni. Lawa ngamanga asegcekeni ukuzama ukukhavisa ukuthi as if kule something enzakalayo ezikolweni. Thina sayenza isurvey sathola kule 2% yababalisi yiyo isezikolweni. So singakhangela abantwana wo form 4 bayenza average of 8 to 10 subjects, labo A level bayenza an average of 3 subjects. So ababalisi laba abalutshwane abasezikolweni abatrenelanga ukuthi bafundise ama subjects amanye onalawo ayenzwa ngabantwana onalawo. So abantwana abafundi batshona behlezi beyenza okunyizwa esikubonayo kuma social media. So ababalisi laba abakwanisi ukuthi ba invigilate lokufundisa ama examination classes. So isikolo kungcono zivalwe, kungcono isikolo zivalwe.
Sikhuluma nje selingaphi kunkulumo lohulumende, kukhona yini okwenziwayo kumbe liyahlala kunje?
Sayenza umhlangano lohulumende ngomuvulo, samunikiza izikalazo zethu ukuthi sifuna asiholise imali engenga $520 ngoba hiyo kade siyihola kudala ngomnyaka ka-2018. So akasiphenduli, akula inkulumo ezenzakalayo kathesi ngaphandle kokuthi yena uyabe lokhu esiyethusela kule kuthi alungise izikalazo zethu. So thina siyabe silokhu sihlezi asilugcobi emsebenzini.
Lo ngumnumzana Nation Mutsitirwa, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni, e-Amalgamated Rural Teachers Association. Sixoxelaye eselubhane. Izakhamizi zakoBulawayo ziveze ukukhathazeka okukhulu ngokuqhubeka kwenhlupho zokusilela kwemali emabhanga kanye lendwendwe ezinde zabantu abatshona belayinile ukuthola imali emabhanga. Abantu bathi lezi nhlupho lezinye seziqhelisa ngamandla inkohlakalo emsebenzini wemali kanye lokuthengiswa kwemali emkambo wensitha. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu bakoBulawayo lokhu libhekane lodubo olukhulu lokuthola imali emabhanga. Kuthi laleyo egcinelwa kumakhalekhukhwini e-EcoCash ayisebenzi kahle emavinkilini amaningi, osekuchiye iningi labantu lisebunzimeni ngesikhathi ilizwe libhekane lokulwisana lokusabalala kwe-COVID-19. Isakhamuzi senkaya uMnumzana Cosmas Mafu uthi lasemaphandleni imali iyaba hlupha ukubamba.
Ilizwe ekungasaziwa khona imali, into okuthiwa yimali emaphandleni kasisayazi, njalo kasisakhumbula ukuthi zakuva sayibona. Ungaze ubone oyiphetheyo i-$10 yona le emzini esayibolekwa ngabantu bemzini. Uyabhoda uqeda isigaba sonke udinga i-change ye-$5, asikaze siyibone futhi imali etshintshekileyo ngoba yona vele imali ingasekho. Okutsho ukuthi nje ukuliqiniso kukhona labo dokotela esibizwayo emawayelesini abagcwele eHarare kuthiwa doctor bani, doctor bani. Mina ngokwami ngiyazibuza ukuthi what are they doctoring nxa siphila le mpilo esiyiphilayo. Badoktani when the economy is flattening right down like ngendlela okwenzakala ngayo. Ekhaya kungakuthenge lo umentshisi uyawuthenga ngani, imali sayigcina kudala ukuyibona. Kubuhlungu kakhulu leli lizwe sikwazi ukuthi okwaphambanisekani. Eqinisweni lonke nxa ngingakhuluma ngesikithi, sithi leli lizwe lafela uhlanya, umoya walo uyavunguza.
Unkosikazi Agnes Ndlovu wasekhezi laye uvumelane lo mafu ethi intshintshi yiyo esiluhlupho emavinkilini.
Okwemali lokhu yakithi le ekuphunga ukugxobhelela xabhelela kuzima echanging lapho. Hayi changing icho uyabufisa noma le senti yangkhona le ukuthi uthenge, but i-change iyayabula ezitolo ngikhona ngahle. Kuba ludubo olunye olumangalisayo. Njalo thina ogogo kuzima kakhulu nxa kuthiwa nanti ibhondi ye kurandi, uyakungasakwazi ukuthi kuthiwa i-rate yakhona le uhamba njani. Hayi kuzima.
Osakhulayo wasemzini wePhumula koBulawayo uPresnat Ndlovu uthi ukusilela kwemali ngempela kuluhlupho olukhulu luqhubekela phambili kungela lasibonelo sokuthi luzafa lwaphela kusikhatshana esincane esilandelayo.
Hayi, challenge enkulu kakhulu leyana mama, because ungazi ungene ngaphi awutholi cash. Ungangena uthenga ngeswipe kumbe ngeEcho Cash kuyabe kudura, akuthengeki iprice yangkhona. Kodwa bale cash babele bele advantage, but change manje, change imali yabe ngeke ngothi ukuthi uzaqeda almost 2-3 hours umile etilini udinga i-change. So kutsho ukuthi kunzima kakhulu.
Ngesikhathi kusungulwa umkambo wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe osemthethweni we-foreign exchange auction oqondiswa ngabebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe i-RBZ, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthembise uZulu ukuba useza kwenelisa ukuthola imali lula emabhanga, njalo udubo lokusilela kwemali seluzahle luphele elizweni. Kodwa udubo lolu lokhu luqhubekela phambili lendwendwe emabhanga lemagalajini sekuyinhlala yenza. Ingcwethi zezempilakahle zisithi lokhu kufaka uZulu engozini yokuthelelana lula igcikwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 woBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe i-COVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ezivela kwamanye amazwe lilami uMaigobe. Ihlandla elilandelayo lokuvulwa kwezikolo ezikolweni zikahulumende edolobheni leBoston esigabeni seMassachusetts khonapha eMelika selike lamiswa kulandela ukuqansa kwenani lasebebanjwa bele-COVID-19 edolobheni lelo. Umeya walelo dolobho uMary Walsh wazise ngaleli nyathelo izolo. Ele Germany selibone ukuqansa kwenani labantu abasebetholakala bele coronavirus ngesilinganiso esethusayo. Kutholakale abantu abazinkulungwane ezedlula ezine, 4058 bele gciwane leli labulala abalichumi lasithupha ngosuku olulodwa. Umbiko owethulwe ngabebhanga lamazwe omhlaba ele World Bank uveza ukuba isilinganiso sokonakala kwamaganga akwele Ghana sesiku 3.51%, okusho ukuba lelo lizwe selilahlekelwa zinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu zama hectares ezihlahla. Ukulungisisa lumonakalo, ele Ghana selisungule uhlelo lomkankaso wokuvuselela amaganga ukufundisana lwezulu ngokuqakatheka kokulondoloza izihlahla. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe. Lilami uMaigobe.
Izizalwane zeZimbabwe zilokhu zifohlela ngobuningi kwele South Africa zisiyadinga ukudla lemisebenzi kungakhathalekile ngemithetho yokuhamba iqinileyo ehlose ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ibutho lakwele South Africa kuyilo elilinda ungcele weSouth Africa leZimbabwe emfuleni uLimpompo lithi ngenyanga kaMpandula kuphela libophe izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike ezinkulungwane ezimbili 1900 ziphakathi kokufohla zingena lokuphuma kwele South Africa endaweni ezingekho emthethweni. Kuleli qula kulentsha ebanjwe ingena kuzodinga imisebenzi. Iningi labo yilabo abangena kwele South Africa bezothenga ukudla lezinye impahla eziqakathekileyo edolobheni leMessina bazithwala emakhanda lemahlo ombe babuyele eZimbabwe. Isikhulumeli sebutho uBrigadier General Xolani Mabhanga utshele bezindaba ukuthi uhlupho lokungena kwezizalwane zeZimbabwe emngceleni weBeitbridge lukhulu kakhulu.
What we require is necessary resources that will enable us.
Sidinga izinto eziningi ezizasetshenziswa ngamasotsha ethu ukubona ukuthi umngcele wethu uvikelekile.
Monitor and ensure that that borderline is protected.
Esinye sezizalwane zeZimbabwe obebanjwe ngamasotsha omngcelela ongathandanga ukuveza igama lakhe uthi impilo isinzima okokuthi sebezimisela ukwenza loba yini.
We shop groceries and stuff from Shell Garage, then we go to Zimbabwe.
Singena sithenge ukudla bese sibuyela eZimbabwe ngoba impilo isinzima kakhulu eZimbabwe.
I don't think I can survive.
Yesikhulume sebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo uthi kuyadanisa kakhulu ukubona umuntu esuka elizweni lakhe achaphe umngcele kabuhlungu esiyathenga isinkwa lechukela kwelinye ilizwe.
Loba bengaboshwa laba bantu bazoqhubeka beboshwa, kodwa kuze kumisa ukuthi ke baqhubeke bengena ngoba kusazovulwa nje basazongena abantu ngokuningi babo ngoba akuhlaleki elizweni laseZimbabwe. Uzohlala kanjani elizweni ulambile? Abantu bayasuka bahambe bayephanda phandle ukuthi bakwazi ukuthi bathole okokusa ngaphansi kwamakhala. Kodwa into edabukisa kakhulu ukuthi ke uhulumeni lo waseZimbabwe loba kunjalo akabonisa ukuthi kukhona azimisela ukuthi akwenze ukuthi aqede lolu hlupho.
Ngakwelinye icele esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Gaya Majahana uthi ngaphandle kulungiswa isimo eZimbabwe ngeke kufohla kwabantu lokhu kuphele.
Abantu bazomiswa kuphela ukuthi kulungiswe ezomnotho noma i-economy eZimbabwe. Ngaphandle kwalokho kuzohlala kungumvundla nenja emngcweleni emabhoda.
UMabhanga uthi ababanjwa befohla laba basiwa kuziphatha amandla zogatsha lwendaba zasekhaya lapho abafika betheswe khona icala lokungena elizweni ngokungekho emthethweni. Ngemva kwalokho bese bethwalwa bayejiwa kuziphatha amandla zomngcele eZimbabwe. Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Greatman Mqhwebu uthi uhulumende weZimbabwe wazimhlophe ukuthi kuyini okufanele kwenze ukuze aqede lo hlupho.
Isisu masilambile vele siyakuthuma, uyazwela ukuthi lapha nilambile akuthi ngeziphandela. Ngakho vele eminyakeni ezayo singabona isibalo siqhubeka ukudlula lesesikhona abantu bethuthela kabengena elizweni laseSouth Africa. Ngakho bengicabanga sengathi mhlawumbe uhulumende waseZimbabwe akade ngelanga nje ahlela akazisola avume ukuhlala phansi lamaqemba aphikisayo labantu baseZimbabwe abuze bantu singayenza kanjani ukuthi ilizwe liye phambili engabe nguhulumende wenkani.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kutshela inhlanganiso yezizwe zomhlaba e-United Nations ukuthi inkinga zezomnotho eZimbabwe zibangelwa izijeziso zomnotho ezethulelwa eZimbabwe. Uthi yizo ezenza iZimbabwe ihluleke ukugcwalisa inselela zentuthuko ezigoqela ukuqeda indlala, ukuthuthukisa ezamabhizimusi, ukuthuthukisa umnotho nokudala amathuba omsebenzi. Kodwa-ke amabandla aphikisayo lenhlanganiso zenhlalo kaZulu zithi udubo lwenkohlakalo luyakhokhela kuzo zonke eziphazamisa intuthuko yesimo somnotho welizwe. Uhulumende usanda kwethula ukuthi uzaqhubeka ehlolisisa isimo segciwane le-coronavirus elizweni andubana avulele wonke umuntu imingcele. Okwamanje imingcele ivulelwe zonke izalwane zeZimbabwe ezifisa ukubuyela ekhaya, lalezo ezilama permit okufunda, ukusebenza, la okuphiwa imvume yokuhlala kwamanye amazwe. Isiphathamandla sikahulumende labameli babohulumende labo bayavunyelwa ukungena lokuphuma elizweni. Abachayeli bamarola athwala impahla eqhakathekileyo labo bayangena lokuphuma. Abantu makhaza labanye abangekho kulamaqula abakavunyelwa ukuphuma elizweni. Kodwa ke iningi lezalwane zeZimbabwe lithi ukuvulela wonke umuntu ukuthi aphume lokungena elizweni yikho kuzaphungula inani lalabo abafohlela kwele South Africa besiyathenga ukudla lempahla eziqhakathekileyo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Umdlali wenguqu olodumo uBenjani Mwariwari uthi usefundela ukuba umqeqeshi kweLebilitani. Uthi wenza lokhu ekuqembu ayelidlalela elePortsmouth. UMwariwari uthi uyakuthakazelela ukwenza lokhu njalo uthi sokulotshwa ugwalo olujulileyo ngabadlalela iqembu leli. Ake sizwe exoxa ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook. Kukhasi leviyo eNdebele.
I think kulese ukuthi amela ukukhohlela pho vela khona
kakhulu.
Ekakhulu njengoba ungazi ukuthi even ukubhuti wakho engakuthaya ove ngakuxotsha mela uphume uhambe but ungathi ubulela isivalo omuzi wakini ngoba usazobuyela futhi lapho ophume khona yabo. So I'm very, very happy ukuthi postmouth njengamanje imvulele iminyango yathi abuya sizokufundisa futhi wabuya la sizokufundisa ibhola buya sizokufundisa ukucoach ukuthi ucoacha kanjani. So ngiyakujabulela lokho. I'm back again coaching. I just did my level UEFA B no A. So I'm doing hours with postmouth at the moment.
Okay. Benji, udlalile wadlalela iZimbabwe iqembu lethu amaWarriors. Sikhangeleke ibhola leZimbabwe. Ibhola leZimbabwe likhanya seliyangisile ke emhlabeni ngendlela ke elisetshenzwa ngalo, ngendlela okusetshenzwa ngazo zinkokheli ezifana leZimbabwe Football Association.
Bese wenza business, we have to plan it. Kube neplan ukuthi sifuna ukuthi senze so sigcine sesilapha yayo yabo. So njengoba sasitshona sisilwa nje sithi at least uma kungaba lo muntu owadlala ibhola lapha phezulu laphaya and then ezisurrounde ngabantu abaku-business yabo, or else kube lo muntu ongadlala ngebhola on top azisurrounde ngabantu abebhola. You understand? So ma by doing so uyabukwazi ukuthi ma sesikhuluma ngebhola la abantu bazobakwazi ukuthi ano it's not possible ukuthi ama-player at this time by driving from Zimbabwe to Malawi. That's bad planning. You understand? So there was the calendar of FIFA, even manje, these days so kulula. Even mina nginje, so I can go Google me. One with the calendar of FIFA. Ama dates, ama friendly games anini, ama games, ama mpela anini. Then ngabe kwazi ukuthi ngoSeptember siyadlala. I have to start prepare mhlawumbe ngabo March, February, ukuthi game so we have to ukuthi sibe lama tickets aso ama uniform are ready, ama players siyabe sikwazi ukuthi abe ready ngabo bani ngoba siyabukela ama games adlalwa all over the world ukuthi ubani udlala kuphi na kamba isiye hadebe in Turkey, kade were in France, kama billiards labo kulunga baningi ama players to mention yabona umsona phezulu ukuthi even lami nje ngiyalandela ibhola ngalidlala ngiyabe ngikwazi ukuthi ungambuza ukuthi ubani ukuthi ngizokutshela ubani ukuthi ngizokutshela.
UBenjani Mwariwari ngumdlali wenguqu olodumo obexoxa lo Ezra Chisa Sibanda lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana kukhasi leviyo eNdebele.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
kuhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu lomculo olizibiza Top Kings elibunjwa ngamajaha amabili angamaphahla abadabuka eVictoria Falls abafana bakaNcube lava lokhu bekumfundo yesecondary befunda uform 4 esikolweni seMosia Tunya High School asizweni bexoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Smart
Guga luchona ukubona abantwana besikolo becula ngendlela ehleleke kangaka okuveza uba amaphahla la alesiphiwo ngempela Badume kwamagama eVictoria Falls ngemculo yabo yetshenelo kugida kwabo lokho bangenayo kuzokulibazisa uZulu eminyakeni yesithupha edlulileyo.
Thina amagama ngunkosenhle lo nkosi lathi Ncube singamaphahla sizalelwe khona lapha eVictoria Falls. Sifunde eChino Timber Primary School lapho ke ade sigida khona lesichikicha singakaqalisi okokuhlabela. Kathesi siyenza iA level sise Mosi Oyathunya High School lapho okuphakamiselwe khona phezulu okwethu okomculo uMr. Roland Smanda onguye umphathi isikolo wethu.
Ngokuciko babo bayenelisa ukupheka umculo wabo ngapha bechaya ibhuku njengebhuku.
Esi sikhuluma sisenza uform 5 sisenza ama art top kusithi ukuthi singama kings. So sathi sathi sina top kings. Ipewe mukata.
Udlali singane yabantu usithi wena ungumuntu manje muzaphela
lama album amabili elinye salenza ngo 2017 elinye salenza ngo 2019 esalenza ngo 2017 libizwa kuthiwa Levora Chinja and then esalenza ngo 2019 libizwa kuthiwa ukufa kuyabuya
sakhulayo iTop Kings iyaphatheka ekusebenzeni labanye abaculi labapheki bemculo eGNEO
sisebenze lama studios aGNEO GNEO sihlanganisela eyakobulawayo sakholaborator lomadlela usikhobokhobo ingoma layo ekhona khonapho kuma singles collection abizwa kuthiwa uMelisa esayichaya laye ibizwa kuthiwa umama wengane
abantu bakwamukele ngamandla njalo ngothando langezifiso zabo zonke ukuthi sifike lapho thina esifisa ukuya khona
hamba nabafana bamama top camps ongama bike kwami lokho akufayi
ungangiseya ngendwa
uZulu weZimbabwe ukhanya ewukhwabitha ngempela umculo weTop King. Unkosi enhle lonkosi lathi bakhuthaza uZulu ukuba abasekele kanye lokuthenga umculo wabo.
Sicela ukuthi liyaleli sisekela ngamandla lathi siza liyenzela izimanga asikaqalisi. Lapho elingasibamba khona kuma social medias kuFacebook it's the Top Kings Music, Twitter Top Kings Music, Instagram Top Kings Music. Inamba zethu ze WhatsApp 0774696222 and then ku YouTube it's Top Kings Online. Siyabonga.
Nabafana ababili abalisiphiwo samabhuku kanye lokucula ngobunono obukhulu bona bengamaphadla uNkosi enhle lo Nkosi Lati Ncube iTop Kings. Yiba besilabo kuhlelo Hoza. Hoza Friday. Phela sonto emnandikini lonke igama lami ngeza Jesus Banda.
Ungangiseya ngendwa lokala luba.
singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Lanxa inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe libonakala lisehla njengokubika kwabogatsha lwezempilakahle, ingcwethi zithi uZulu kumele aqhubeke ezivikela. Ababalisi basole amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uhulumende kasoze abanjwe ngamandla ngabakhalala umsebenzi ukuthi abengezelele iholo, njalo kuzahlawulwa labo abaya emsebenzini kuphela. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngesithi libe lempela viki enhle.